wangu taona wama yoka wanowa iyo Homeland Security Secretary wakitwa impeach ne Congress. Congress yukutara kuti wama yoka wangu wasinga guni kuita basa rawo ilo kuchengeteza maboda ya Amerika. Uyeze warikuwa pomera wachiti wanakunyaso kuita basa raka simba ilo kuona kuti kuboda uku kukupinda wanu especially ku Texas uku wanu wasifa uku wachipinda wasina mapepa.
Kana munu achinzi aitwa impeach zvino reveja izvo
kuimpeachwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa ne Congress vachitaura kuti aiwa munhu wafa kusiya basa nekuti haasi kugona kuita basa raakapointwa sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita ma confirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende wakaita se ma secretary emapato pakasiyana siyana emurumende. Saka ivo vari kutaiwa isati sina chivimbo na vamayoka kuti vanokwanisa kuita basa ravo ravakapikira kuti vanofanira vachiita.
Kuita impeach gurukota rehurumende kunoitwa kazhinji here muAmerica?
Kuimpeachwa uku kwaitwa vamayoka chinhu chisina kubvira chambozoitika muno muAmerica for makore atingati 150 years. Saka chinhu chitsva ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubudisa atingati kupatsanurana pakati pemarepublicans nemademocrats nekuti marepublicans ndiwo vanga vane vanhu vakawanda vangosiyiwa nemunhu mumwe chete kuti paite like separation yemafuts acho. Marepublicans anga ne 214 madhemocrats aiopoza kana kuti vanhu vaiopozawo zvekare kuti vamayoka vasadzingwe vanguva ne 213.
Saka chii chotora nzvimbo vamasiye kudzingwa basa kwavamayoka zveroku
izvi hazvireva kuti vakusiya basa nyaya iyi yacho vakuenda kusenate ende tinoziva kuti kusenate kune madhemocrats akati one day saka toona senge nyaya iyi ichaperera kusenate ende vamayoka vachiramba vari pabasa. But izvi zviri kuona kunetsikana kuri kuita America nenyaya yokuda kugadzirisa kana kuti kugadzirisa nyaya dziri kuita kuboda uko ende uyezve ndiona sekuti inyaya iri kuita senge pari kuda kutsvagwa vanhu vanenge vachida kupomerwawo zvekare mhosva yekuti sei vasiri kuita nyaya idzodzodzo.